Handingangoti rwendo irworwo rwendo runouya ruri rweChina Africa Corporation. So pane chiurongwa hutoripo pakati peChina neAfrica. Urongwa unobata trade, urongwa unobata kudzidzana kwezveupfumi. Saka senhengo yeurongwa ihwohwo, president vanga vachifanira kuti vaende kuprogramu iyoyo. China ine matambudziko ayo ari kunzi ari kukonzereswa kana kuti in the global space haina kunatsokumira zvakanaka.
Vagonyanya, hurumende yeAmerica inoti China iri kukweretesa nyika dzekuAfrica neukoronyera, zvinosiya nyika idzi dzakanyura muzvikwereti. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Hongu ndinoziziva kune nyika dzemuAfrica dzakachema zvikanzi kutamba nemachina gemu racho rinonzi winner takes all. Vanotora zvese, vanokumba zvese, mosara musina, vosara vachingobhenefita vari ivo avo. Saka zvunhu zvinofanira kuti zvigadziriswe, nokuti mashoko akataurirwa kaawa anogara achitaurika kuti machina paanopinda gemu ravo harisi gemu riri fair. Machina paanopinda anokumba, ende zvinotaurika, ende vamwe tichitozviona zvichitoitika muno muAfrica.
Pane here zvamunga anongedzera munyika kuti zvabuda kubva mukusainirwa kwezvibvumirano zveZimbabwe neChina kubva papinda vamunyangagwa panyanga?
Hatingadi kutanga nekutaura mamega deals. Muchiri kuziva masaino aya deals akasainwa navamugabe, hatina kuona kufamba kwakanyanya kwemasaino deals nekuwanda neuwandu hwawo. Asi ndingangoda kuti nditaure ndichiti takaonawo isusu Kariba South Extension ichiitika, takaonawo zvino kwakuitika Hwange. Ndo zvinhu zviviri zvandingangoti ndo zviri significant zvakaitika panguva yese iyoyo, but zvimwe zvese izvi hazvina kunge zvanatsokuita take off.